manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 10, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemi iri ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubata chirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro wakare vamwe makumi mapfumbamwe nevashanu vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Hurumende yokurudzirwa kugadzirisa matambudziko evashandi vayo. Panguva iyo vashandi vakazivisa kuti kutanga nemuvhuro unouya vanenge voshanda mazuva maviri chete pasvondo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanotumira mashoko ekunyaradza mhuri yeBritain zvichitevera kushaya kwemurume wamambokadzi veko Queen Elizabeth, Prince Philip. Chizvarwa cheZimbabwe chotatsurana neshasha yekuAfghanistan mumutambo wetsiwa uri kuitirwa kuDubai manheru ano. Indwe mimwe emisoro yenhau zedu dzanhasi echiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa neCOVID-19, vamwe makumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 95 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose kubva zvachatanga wakasvika pazviuru makumi matatu nezvinomwe zvine zana nemakumi mana nevanomwe kana kuti 37,147. Vanhu vafa vakasvika pachiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi matatu nevashanu kana kuti 1,535. Vanhu zviuru gumi nechimwe nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 11,694 vakabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 yekutanga nezuro. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga pazviuru zana nemakumi manomwe nezvisere zvine mazana maviri nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 178,237. Vamwe mazana masere nemakumi matatu nevana kana kuti 834 vakabayiwawo nhomba yepiri. Izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yechipiri munyika yose vave pazviuru makumi maviri nezvinomwe zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 27,968. Vabereki nevadzidzisi vari kukurudzira hurumende kuti igadzirise nyaya yemihoro yevashandi vayo kusanganisira varayiridzi vachiti izvi zvikasaitwa nekukasika zvichakanganisa zvakanyanya dzidzo yevana. Izvi zvinouya panguva iyo rimwe sangano remubatanidzwa wemamwe masangano evashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions iro raimbozivikanwa seApex Council rakazivisawo nezuro kuti vashandi vehurumende vese vachange vachizoshanda mazuva maviri chete pasvondo kutanga nemuvhuro unouya nekuda kwekushaya mari dzekufambisa. Nhaurirano pakati pesangano iri nehurumende nemusi wechina hadzina zvadzakaburisa. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wemunyori wesangano iri vaGibson Mushangu vanoti nhengo dzavo dzakabvumirana kuti nemari iri kupiwa nehurumende vashandi vachange vachienda kubasa mazuva maviri chete muvhuro nechipiri kutanga nemusi wemuvhuro.
Vanhu vose vakawirana kuti muhoro watapuwa nehurumende uyu hautengi uye hautauri pamaerera nemararamiro anoita munhu akadzikama achinzi anoshanda. Saka isu takazongoti mari yetinopiwa yechifambiso nehurumende inokwanisa kutichengetedza nokutibatisa basa kwemazuva maviri. Saka daro rezikopsu rinovari rinosanganisira vashandi vose vehurumende vachimiririrwa rakapa chifungo chokuti takuenda kubasa muvhuro nechipiri chitatu nechina nechishanu tinge tisina mari yekufambisa.
Amai Sandra Gavi, avo vane vana vaviri vari kudzidza pane chimwe chikoro chehurumende muHarare, vati kana varairidzi vakabatana nevamwe vashandi kuenda kumabasa mazuva mashoma, zvinosiya vana vavo vari muna Taisireva. Amai Gavi vati nekuda kwekuvharwa kwakamboitwa zvikoro gore rapera, vana vavo vakasarira shure zvakanyanya sezvo vakanga vasiri kuita zvidzidzo zvepadande mutande.
Semubereki ndokushungurudzika zvizhinji nekuti vana vakaita gore rese vasiri kuenda kuchikoro. Nau zvikoro zvavhurwa, vadzidzisi hapana zvavari kuita. Tachikumbirawo dai hurumende yaongororawo mihoro yevadzidzisi, vapewo mihoro inogutsa mwoyo yavo kuitira kuti vagodzidzisawo kunyangwe nevana vedu vaine chido.
Mumwe mubereki vabhani manokore vanotungamirira National Association of School Development Associations and Committees vaudza Studio 7 kuti vanoshungurudzika zvakanyanya nekuti panorwa nzou huswa ndihwo hunokuvara. Vamanokore vati varairidzi vakaenda kuzvikoro mazuva mashoma pavhiki rega rega, vana vechikoro havakwanisi kupedza zvidzidzo zvinotarisirwa zvepagore. Vamanokore vakurudzira hurumende kuti igadzirise zvinhu dambudziko remari yemihoro yevarairidzi risati radzika midzi.
Tikati isusu vadzidziswa mazuva maviri chete hapana chinenge chafamba ipapo. Tinenge tatokanganisa dzidzo yevana zvakapfurikidza. Ndoti akauya mazuva maviri, koma mumazuva matatu manaya mwana anenge achidii, anodzidza sei?
Mutungamiriri wesangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vakurudzira hurumende kuti ingopa varairidzi mari yavaiwana muna 2018. VaMasaraure vati nekuda kwedenda ririko reCovid-19 zvakakosha kuti nguva shoma vadzidzi yavari kuzvikoro vadzidze zvakakwana.
Nenyaya yedenda reCovid-19 nguva shoma yatinayo muzvikoro hatingadi kuti itambiswe pasina kudzidzwa kuri kuitwa.
Mutungamiriri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vayambirawo vakatiwo injodzi kuendesa varairidzi vasina rufaro kunodzidzisa, vachitiwo kunyange pamazuva anenge achiendwa kubasa varairidzi havanodzidzisi nemwoyo yese sezvo vanenge vachinetsikana nekuti vorarama sei nemari shoma yemihoro.
Varairidzi vanoda kudzidzisa mazuva ese asi mari yavanotambira ndo isingakwani kuti vange vachienda kuchikoro. Zvazvinongoreva ndezvekuti masilabhasi haakwanisi kuti akavhiwe nevarairidzi vacho chato vachienda pa2 days vanenge vasina kufara.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vakaudza Studio 7 parunhare kuti havana zvavangataure pamusoro penyaya iyi, vakati titaure nebazi rinoona nezvevashandi vehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rebazi iri muzvinafundo Paul Mavhima. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumira mashoko ave kunyaradza mambukadzi vekuBritain Queen Elizabeth pamwe nemhuri yeBritain neNorthern Ireland zvichitevera kushaya kwemurume wamambokadzi Prince Philip avakashaya nezuro. Mumashoko avo vaMnangagwa vati ivo vakamirira hurumende nevana veZimbabwe pamwe naivo pachezvavo vari kuchema pamwe naQueen Elizabeth nemhuri yose nekurasikirwa kukuru uku. Prince Philip vakashaya mushure mekumbogara muchipatara kwenguva ndefu. Vakanga vava nemakore 60 nemapfumbamwe ekuberekwa. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gavhuna verimwe dunhu reSomalia apona muchiitiko chekuedza kumuuraya apo munhu anga akazviteya nemabhambu aputitsa mabhambu aya panze peimwe imba yekudyira iri muguta rebaidhoya kuchamhembe kwakadziwa kumadokero kwenyika iyi. Vaona zvichiitika uye vakuru muhurumende vati munhu anga akapfeka mabhambu uyu aedza kusvika panga paina gavhuna vedunhu rebay vaali wadhedhoo asi avharirwa nemuchengetedzi vagavhuna ava. Vanhuwo zvavo vatatu pamwe chete nemuchengetedzi mumwe chete vafa paputiswa bhambu iri. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopiwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mutori wenhau anobva iye kwamutoko uyezve akatanga iye chiteshi chake chichange chiri padandemutande chakanangana nevanhu vekwamutoko.
Ini ndinoitwa Spiwe Katiza Mapfumo. Kampani yandatanga inonzi Kano Yewanyai Broadcast live stream pa Facebook nepayoutube apo tinenge tichitaura nhoroondo dzekwamutoko nekusimudzirawo kugara kunoita vanhu kwamutoko tichitarisa zvinhu zvakasiyana siyana zvinoitika kwamutoko ikoko.
Apa muri kupi uyezve sei makafunga kutanga nepfenyuro yenyu padandemutande?
Ini ndiri kuCanada, ndinogara kuCalgary kuCanada, asi ndakagara ndingori nechido chemutauro wekumusha kwangu nekwamutoko ikoko ngekuti ndokwandakazvarirwa ndokwandakakurira zvekare ndakaenda kuchikoro ikoko ndisati ndaizodzoenda kuAmerica kuenda kuuniversity. Saka ndakagara ndingori nechido chekuti titaure nemutauro wedu zvekare tichironga zvinhu zvinoitika kwamutoko tiri pamwe chete nekuti vanhu vasazvikanganwe ngekuti dzimwe nguva tino kangano kwatakabva. Saka inini mwoyo wangu wakagara uchingoda kusimudzira zvekwamutoko zvekare ndakanga ndichitanga kunyora bhuku rangu randanga ndichinyora rechibuja ndio mutauro wekwamutoko pakuti vanhu vekwamutoko vanonzi mabuja. Saka ndakatanga kunyora mashort stories angu echibuja about 3-4 years ago but ndakanga ndichingotindikanyora pamwe ndomboisa pasaidi ndikanyora ndibanaisa pasaidi hazvisati zvanyatsopublishwa. Saka kwamutoko uku zvekare kwakange kwatanga imwe organization yakatangwa iko zvinezvi yedevelopment inonzi MUST. Saka ndakadaidzwawo pagrupu iro robva ndangojoinawo. Saka tikuona kuti inga vanhu vari kutofunga zvandiri kutaura mumusoro mangu mukuti ndiite papurogiramu yangu iyi ndobva ndangoti regai ndichitanga chii broadcast yangu. Inini background yangu ndeyejournalism nemas communication ndizvo zvandakaitawo kuchikoro ndizvo zvandakambosenzawo kumusha kuzimbabwe ndichiita. Saka ndangoti aiwa regai nditore opportunity iyoyi kuti tiitei ndishandisewo ndiite bring back kune vanhu vangu and tichitaura nyaya dzekumusha kwedu tichitaura nemutauro wedu kusarasike.
Kwamutoko uku makadzidza kupi kuti vanhu vanyatsonzwa nekuti mumwe angati makazosvika sei kuCanada ikoko?
Makore ekutanga masabhi uku ndakaenda kuchikoro kuHarare kuNyandoro. Ndinokwakwaita politics dzakawandisa kuma1960 uko ndichisiri mwana mudiki. Ndabva ndaenda kumusha kwamutoko kubva ndafunda panyadziri. Pandapedza panyadziri kubva ndaenda kunyamuzuwe mission. Pandakabva kunyamuzuwe mission ndobva ndapedza high school kubva ndazoenda kuAmerica kuenda kuuniversity kuAmerica kubva ndapedza chikoro kuAmerica kubva ndadzokera kumusha kuma1981 kubva ndaroorwa ndasenzawo kuZBC ndasenza kuziyana nedzimwewo nzvimbo dzaranga ndichisenza ndichita zvepublic relations kubva ndazouya kuno uku kuno kuCanada.
Pachiteshe penyu apa munenge muri kutaura nevanhu vekwamutoko chete here uyezve mune muchitaura nezvei?
Chiteshe changu ichi kaKano Yewanyai. Kano Yewanyai pachiri kuti hello my friends kana kuti tikutambire shamwari dzangu. Kano ikumoresa, Wanyai is my friends kana kuti wanhu wangu. Saka tinenge tichida kuchitaura tichitaura nemutauri wekumusha kwedu tichitaura nevanhu wekumusha kwedu ikoko kwamutoko vari kungoitawo zvinhu zvakangowanda wanda kuwanda ngekuti tikona kuti tirikunge takanikanika kusaririra plus chakanyanya kuti vanhu wafome group randataura iri rinonzi mast inyaya yematombo ekwamutoko aya ari kublack granite ayaya vanhu washungurudzika wenhu ikoko kuti imi ngatiisei musoro pamwe chete tione kuti chii chiri kuitika isusu hapana zvatiri kuwanawo nyika yaparara makomba angosiyiwa zvikoro hazvina kana zvinhu zvakawanda muchikoro imomo asi pane vanhu vari kubhenefita kubva kumamines ekokunoko saka tangasingoda kuti titaurawo nemaresources anobva kwamutoko neupfumi huri kubva kwamutoko zvekare tichiitawo tsika nemagariro ekwamutoko ikoko tichitaura nerurimi rwedu saka tinenge tichidaidza vanhu vakasiyana siyana vanobva kwamutoko kuri kuitika zvanhu zvakawanda pane inongova ndatoita line up yevanhu vatinoda kutaura nawo hurudza dziri kurima kumusha ikoko nevamwewo nhasi ndangatitaura nehurudza dziri kurima dziri kudiaspora asi vachibva kwamutoko vari kuita farming inotyisa kucalifornia kunana ohio nekuengland asi mazimbabwens vanobva kwamutoko saka tine tida kutaura nawo iwavo kuti wani wazivawo kuti kune vanhu vanobva kumusha kwavo vari kuita zvinhu zvakawanda chaizvo zviri kuitikawo pasi pano pese tine tichitaura zvecovid tichitaura nezvirwere zvakasiyana siyana tichitaura nemadokta anobva kwamutoko ikoko kanoye kanoye kanoyewe kwedu pindai wanyaya itinyepa nenyasi tiuda kutaura nyaya dzokumusha kwedu naiva tichiita kamutombo kanyai kubva kutinosekiwa nevanhu vachifunga kuti uchadwe zviziwaba aiwa uyai tirekete pano uyai ndino wasangwadzi wenyu spiwekatiza mapfumo munotiona pafacebook pakanoiwanyai munotiona futi payoutube tinenge tichatozvikunyeperana zvekuita kuti kana maonawo wamwe mavakotora moti uyai pano muteerere zviri kutaurirwa nevokweduzvi ndizvo zvatiri kuda titeereiwo pafacebook nopayoutube po pakanoiwanyai kanoiwanyai broadcast toona naipo pai
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
iye zvino tochikupai chirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives kana kuti upenyu hwedu ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu nhasi muchirongwa chedu tiri kutarisa nezvedambudziko rechirwere checovid-19 uye kuti masangano evarimi ari kubata sei nyaya yecovid-19 iyoyo pamwe chete nenyaya yekubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 muhurukuro yedu tabata mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai vePGT vanove zvakare murimi kumacheke amai jiti mungatiudza kuti dambudziko rechirwere checovid-19 muri kuribatawo sei imi sesangano reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union
kuti munhu wese anga achivaccinatwa even though zvisiri zvekuti ndezvekumanikidzirwa asi tinongokurudzirana kuti vanhu ngavaende zvavo vanovaccinatwa kuitira kuti chirwere chisapararire
tinoona kuti mapurazi nenzvimbo dzakawanda dzinorimwa inzvimbo dzinogona kunetsa mafambiro evanhu vanenge vachizotarisirwa kubaya vanhu nhomba zvinhu zvamungataurawo kuti hurumende dai yaita kugadzirisa matambudziko aya
kune avanoti mamobile clinic vazhinji makliniki ariko kunzvimbo dzakasiyana siyana iko zvino vachiri kubayira provincial hospitals saka vazhinji havakwanise kuti vakwanise kufamba kuenda ikoko nokuti pane mba kuda mari dzetransport saka tiri kukurudzirawo hurumende kuti dai vanga vaita kuti zvive mavaccinations aya asvike paclinic level inenge iri mumawad kuitira kuti munhu wese akwanise kuwana access yekuenda kunovaccinatwa
sesangano mune zvidzidziso zvamuri kupa here kunhengo dzenyu
tinodzidzisawo zvekare iyo yekuti social distancing uye kuti vapote vachigeza maoko kana vachinge even kana kumabasa chaiko kwedu kumapurazi tinoonawo kuti vanhu vari kugeza maoko vari kupractisa hygiene yakakwana kuitira kuti chirwere ichi chisapararire zvekare tinoprovidawo mamaski kuitira kuti vanhu vange vakavhara mhino nemukanwa tinopawo zvekare mafloya nekwatinenge tichifamba tinenge tichitaridzawo vanhu nekuvadzidzisa kuti ngavachenjerere chirwere ichi nokuti chirwere ichi chiriko zvechokwadi vanhu vari kufa saka tinokurudzira zvakasimba pese patinofamba pese patinenge tiri kuti vanhu vapractise social distancing iyoyo zvekare kugeza maoko nezvimwe zvakadaro daro zvinokuita kuti COVID isapararira
uno mwaka wekutengeswa kwefodya matambudziko apa ari kusanganawo nenhengo dzenyu padziri kuenda kunotengesa fodya kana kuti hamunotarisira kuti anogona kusangana nenhengo dzenyu
kana mafarmers vaa kunotengesa fodya dzavo tine dambudziko nemaroadblock mapurisa tinoona TIMB Tobacco Industry Marketing Board inopa mutemo wokuti varimi vanofanira ku takura fodya yavo yakawanda panguva imwe chete sokuti 100 bales kana kuti truck inotakura 7.5 tani kana kuti zvichikwira zvichienda mberi saka community inenge yakuisa fodya yavo pamwe chete enzeni vadaro munhu mumwe chete anokwanisa kuenda onorepresenta mamafarmers asi kana vachinge vakuenda tiri kuona dambudziko rekuti vanomiswa pamaroadblock wokuzopesira vazhinji vaakufamba usiku kutya mapurisa kuti tinozonomiswa saka tinokurudzirawo mafarmers ipapo namadrivers kuti ngavashandise mota dzinenge dziri roadways kuitira kuti vasazonetsane namapurisa nekumiswa-miswa uye tiri kurudzirawo kuti tishande zvakanaka namapurisa mapurisa vasamisawo mota idzi zvakanyanya kana pasina chikonzero kunze kwokuti paine chikonzero atyora hake mutemo aiwa tingati vanenge vachiitawo basa ravo asi tongokurudziranawo muna mapurisa kuti please fodya ngairege kumiswa-miswa pamaroadblock nokuti tiri kuzoona matambudziko ekuti vanhu vanozobirwa especially kana uchinge wazofamba usiku saka tinokurudzira mafarmers kuti ngavatarisewo kuti transport yavari kushandisa yakamirawo sei ive transport iri reliable fodya yosvikawo nenguva
manga makateerera kumutungamiri wesangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maive PGT muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeamerica pane zviri kuitika musomalia muchaverengerwa namavelas muhlanganya uye westudio 7
kunonoka kwegadziriro yesarudzo musomalia kuri kukonzera kusagadzikana kwezvematongerwo emunyika iyi america iri kushishikana zvikuru nekusamira zvakanaka kwesarudzo dzemusomalia izvo zviri kukonzera kusagadzikana kwezvematongerwo enyika izvo zvinosanganisa kuchengetedzekana kugadzikana nekusimudzirwa kwenyika iyi vakadaro gurukota rezvekudyidzana kweamerica nedzimwe nyika vaantony blinken bumbiro remitemo yesomalia rinoti sarudzo dzeparamende neyemutungamiri wenyika dzinofanirwa kuitwa mushure memakore mana esarudzo yekupedzisira muna gunyana mugore ra2020 mutungamiri wenyika iyi vamahomad abdullah mahomad vanozivikanwa nezita rekuti vafarmajo nevamwe vatungamiri vashanu vanova nhengo dzefederal member state yemusomalia vakabvumirana neurongwa hwekuita sarudzo idzi asi hadzina kuzobudirira sezvo mapato aya akatanga kupumana uroyi vakatadza kutaurirana nekuyananisana kuti sarudzo idzi dziitwe vafarmajo vakapedza basa muna kukadzi asi vakaramba vari pachigaro vachiti paramende yakanga yatara kuti vaigona kuramba vakabata matomu kusvika sarudzo dzemugore ra2020 dzaitwa muna gunyana vafarmajo vari kuramba kurudziro iri kubva kumauto yekuti varege basa uye kutungamira vemauto sezvaiitwa panguva yekunonoka mukuchinja kwezvematongerwo enyika muna 2012 na2016 munyika iyi izvi zviri kukonzera kuti pave nekusagadzikana pakati pemapato anopikisa nemauto ehurumende uye zvakakonzeresa kuti pave nemabhambo akaputika muna kukadzi muguta remogadishu apo vemapato anopikisa vanga vakaronga kuratidzira kusafara kwavo nehurumende. Mamiriro ezvinhu aya anonzi ane njodzi uye anofanira kugadziriswa nekukasika. Tinokurudzira vatungamiriri venyika yeSomalia nevatungamiri vematunhu kuti vasendeke parutivi zvinetswa zvematongerwo enyika kuti vachengetedze mabasa avo kuvanhu veSomalia uye vabvume kuita sarudzo dzakachena, dzakajeka uye dzinosanganisira vakadaro vaBlinken. Kusawirirana kuripo parizvino kuri kunokanganisa budiriro yakaitwa kusvika parizvino. Kuvandudzwa kwezvinhu kunodiwa nechimbi-chimbi kuitira kuti Somalia ienderere mberi munzira yekudzikisira zvikwereti zvayo uye inotadzisa nyika iyi kurwisa vanofurikidza mwero. America inoti inotsigira kodzero dzevanhu vemuSomalia dzekuratidzira murunyararo uye vachipokana zvakasimba kushandiswa kwechisimba nechero bato. Tinokurudzira vatungamiri veSomalia kuchengetedza ramangwana renyika uye kuti vawane chibvumirano chekuita sarudzo dzeparamende nemutungamiri wenyika nekukurumidza. Aya mashoko anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSomalia. Maverengerwa neni Marvelous Nhlanganya huye ndiri muWashington.
Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSomalia. Maverengerwa naMarvelous Nhlanganya huye weStudio 7 ari muWashington DC.
Boika, uyo anova shashaine bhande reWorld Boxing Organization, WBO, Africa Welterweight Champion, uye World Boxing Federation Intercontinental Champion, achachinjana zvipakira naDarwin mumutambo une maraundi matanhatu uri kuitwa paArabian Ranches Golf Club. Vatsigiri vaBoika muguta remasvingo vati vachange vachimutsigira kuti akunde mumutambo uyu vachitevera chiitiko ichi pamasaisai eInternet kana padandemutande nezvivhitivhiti zvange zvichibudisa mutambo uyu. Mumwe mutsigiri wetsiva vakudzana nemupamhanga vati vanovimba Boika kuti acharakasha chikomana chekuAfghanistan chaizvo uye vanenge vachimutsigira kunyange mutambo uyu uri kuitwa kure nenyika yeZimbabwe.
Mukomana totomutsigira hapatorina ende totemba kuti mukomana wedha ari kuAfghanistan, wedha ari kuChina, wedha ari kupi, achatongopedzera. Munhu ngatsemurwe, ngatsemurwe ende tetori naye. Maindaneti ndobasa ravo. Teitori kana paYouTube ichiona ese ese tichitsigira mwe wedu.
Izvi zvatsinhwa neimwe shasha yemutambo wekarate vasimba Rashe Mapfumo uyo ati ari kunamatira mumwe wake kuti akurire Darwin kuita kuti arambe ane mikombe yake.
Tiriwo vamwe vanoti vanofarira mutambo waanoita iyoyo. So tinofara chose, tinomutsigira, tinomushuvira zvakanaka, tinoshuvira kukunda kwake.
Achitaura neStudio 7 ari kuDubai, Boika ati ane chivimbo chekuti achakunda mumutambo wake achiti akagadzira zvakakwana kutatsurana naDarwin. Ati acharwa achiziva kuti vatsigiri vake kumusha vanaye mumweya nemunamato nekudaro acharwa semvumba.
Ndiri mugari wemasvingo kunzvimbo yemashava. Pari zvino tiri muguta reBasha Heights munyika yeDubai. Ndikutarisira kukunda nokufara kuti tinge tichitambira mutambo kunze kweAfrica. Zvino zvinotipa mukana yakakura nokuti kana ukatamba mutambo wakadai so mutambo muhombe wekuti haukwanisi kungowanika apo neapo kana tatomwana toshandisa mukana ndounza kufara.
Mumwe muratidzi wetsiva uye aimbova shasha yenyika yose muchikamu cheNational Lightweight Champion, Emmanuel Stafnyika, akurudzira Boika kuti ashinge uye apotsere zvipakira zvematsenganzungu zvine simba kuti akwanise kudonhesa Darwin maraundi matanhatu asati apera kana kuti technical knockout, TKO.
Kana painda akandiudza kuti mukoma chamaenda kufight, saka ndotomushuvira rombo rakanaka. Attack hatipuwa chomusha, karuvi munhu ngaanuke, rova munhu chipo chakapuwa naMwari chiinde mberi.
Boika uyo ari muchikwara chetsiva chaCharles Manyusi Boxing Academy anenge ari mumwe wevamwe vacharwa pamitambo mitatu yetsiva iri kuitwa manheru ano. Akakunda mumutambo uyu, Boika anenge ane mukana wekunorwa kunyika yeUnited States of America muna chikunguru gore rino nevarwi vepamusorosoro vekunyika dzekumadokero. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godrim Timba.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.